Muma shoko kubatorewe na huu mkuru istanganure Amnesty International kucha mbeko ya Afrika vakanyo faise vati niyazi kumbunikivwa kwewa nupikisa zange zishitwa ni huru mende kwe makore mashano adarika vati kusainwa ni mtungamiru wenyika wa Emerson Mnangagwa kwe mtemo Criminal Law Codification and Reform Amendment Act unosilikano nera madumu yuri kwa kuti Patriotic Act kwa rati za pachena kuti urumende aiko shesi kwa zero zevanu izizatikirwa nekwe tarno urugira kwa zero zevanu wa marufu mandevere
mkaona election haitangi mswe election ba election yaka tanga kudara mkaona bapa dano pichwa aga arumbo nikizo wanga wachila mzo kita marali zao wawo sisi rungu wa shuma shuma ya kutila ite marali zakari zi mkaona visi ne mapato ayo anotura nao aga mirira uru menda hapa coverage ya kwana kuneva matumze kwa hivika zeta kutiki mzuka chete yufi
Asiwa chitaura ni Studio 7, gurupu tarije mitemo wa ziambi ziambi, wakati barukushora mitemo uyu awa unjisise.
Ongu, kata inge tichikakalaza na tichikurukira mesha unparamenti, wamulaka chaura kute hausu ya teburisa sauri kuchaura iso, zoka na utinondi mchimundi menso hiyo. Kata wanu wakaenda wakani ato, kene njira mitemo uyu, wanu unauti zete zaari kuchaura iso, zirimu.
Mukura anu anezu kufambi sope zhuongwa, Musanganore Zimbabwe, Network for Social Justice. Vatenda iru Benbofana vauza o Studio 7 kuti icho kwari kuti nyika iri kutongwa nedemo
asi muZimbabwe munhu akati ngatiratidzirei kana kuratidzira kuti uori hwakaipa muZimbabwe anosungwa asi vanhu vakapfuura vanhu vakashudha vakauraya vanhu vakawandisisa muna August 2018 naJanuary 2019 hapana kana umwe chete akasungwa zvinoratidza chii nenyika yedu zvinotoratidza kuti inyika yemabhinya
mukuru wesangano rinoita zvesarudzo reZimbabwe Election Advocates Trust vaIgnatius Sadziwa vaudza Studio 7 kuti nyaya dziri kutaurwa neAmnesty International inyaya dzavanogarawo chema chema nadzo nguva yese panoitwa sarudzo munyika
yanga ichingori nyunyuto yedu iyoyo yekuti makore ese patinotanga kuita sarudzo tinenge tine zvimhingapinyu zvakawandisa chaizvo takatarisana nekuti nekukosherwa kwekodzero dzevanhu nekutotedza mutemo chaizvo mitemo yedu yemaelections haisi kutevedzwa
vakapanobata chigaro chemutevedzeri wemutauro webato rinopikisa Recitizens Coalition for Change Dr. Felix Magalela Mafatsvanda vauza Studio 7 kuti Amnesty International yabaya dedene mukanwa.
Aka Amnesty International nemuchidimbu iri kutaura zviri pasi zviri kuitika zvevazi kurova imbwa vakapiga mupini sezvinei isu veCCC nevanhu veZimbabwe tiri kuti ticharamba takapresariza ZANU-PF kudakara zvinhu zvanaka
asi mutauro webato reZANU-PF Chris Mutsvangwa vauza Studio 7 kuti Amnesty International inopiwa mari nenyika dzokumadokero idzo dzine godo neZimbabwe
umberembere waAmnesty International hatinei nawo yagara yakadaro vanhu vemuZimbabwe vanoda independence nedemokrasi yavo tichienda kumaelections vanovhota pati yatinoda nyangwe Amnesty ichida kana isinga hatitendengi nezvainotaura
Amnesty International inoti mukati nemakore mashanu apfuura pakave nekushungurudzwa kwevanhu vakaita senhengo dzeCCC dzinoti mumiriri weZengeza West vaJob Scala, mumiriri weHarare West muzvare Joana Mamombe, Cecilia Chimbiri naNesai Marowa uye mutori wenhau ane mukurumbira Hopewell Chingono. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.